manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 12/2020 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wekutanga ndamadzimai wangu ne first born yangu ine 24 years ne second born ine 21 years ndo vari kurwara.
Nhasi tine hurukuro navasosa kudya avo vakabatwa nechirwere checoronavirus pamwe nemudzimai wavo nevana.
Kubva iye zvinezvi naana chiremba kunana iko kunana parenyato wacho vaifanira kunge vangu vachimubatsira ari munzvimbo ine mishini iyo paakuuyawo kwedu kutibatsira nekuita mishini.
Mukuru munyaya dzezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti kugadziriswa kweWilkins Hospital kuchabatsira kurwisa chirwere checoronavirus zvakanyanya. Vatendi vakawanda pasi rose vopemberera kumuka kwaJesu vari mudzimba nekuda kwechirwere checoronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus pasi rose huri kuramba huchikwira. Mumashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention, anoti vanhu vafane chirwere ichi muAfrica vave kudarika zviuru zvinomwe nemakumi mana. MuZimbabwe mashaya vanhu vatatu pari zvino uye vanhu gumi nevana ndivo vabatwa nechirwere ichi. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwemumwe murume muHarare neZuro. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica ichiteverwa neEgypt neAlgeria. Johns Hopkins University muAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inotiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuramba huchikwira uye hwadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe. Vanhu vafa vave kudarika chiuru zana pasi rose. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose. MuZimbabwe sepasi rose vanhu vari kurudzirwa kugara mudzimba. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi munyika gumi nevana, vana vavo ndevemhuri imwe chete inogara kuruwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vasosa kudya avo vakabatwawo nechirwere ichi vaenda kuDubai chikapararirawo kune vamwe vemhuri yavo.
Ndoda kutenda His Excellency our President vamunangagwa nehurumende yese vakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumuri. Vakamira nemi chaizvo giving me all the support yandiri kuda. Even my doctors, ndinotenda zvema doctors ese achitungamirirwa naDr. Jones weCity of Harare vakandibatsira chaizvo. They come kumba vachizotona kuti tiri kunzwa sei, kana paine any medication yetu iri kuda tovaudza votigira, kana paine zviro pane pari kudzimba vatinovaudza vouya. Madoctors they are coming every day. Saka ndinotenda through the Minister of Health nekuri rubatsiro rwarutipa zvekuti we are recovering very well. Tinotenda Mwari naizvozvo.
Ko hurumende pane rubatsiro rwairi kukupaiwo here panguva yakaoma kudai?
Ndoda kutenda His Excellency our President vamunangagwa nehurumende yese vakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumuri. Vakamira nemi chaizvo giving me all the support yandiri kuda.
Mungatsanangurawo here ukama hwenyu nevanhu vose ava vakabatwa vaine chirwere checoronavirus?
Wekutanga ndamadzimai wangu Ne first born yangu ni 24 years, ne second born ni 21 years. Ndo warukurwara.
Ko kana muchirapwa muri kumba zvinenge zvichifamba sei? Vana chiremba vanenge vachiuya here kana kuti vanenge vachitaura nemi nepa video, pangava pa Skype kana kuti pa nharembozha?
Atirutenda chaizvo nekuda kwebasa rauri kuita. Vana madoctors anouya pamba because isusu were locked in. Hatusu tendro kubuda pae ya dipedu nekuda kwekuti hatusu fana uta kutapudzira chirwere ichi kune vamwe. Saka tiri pamba pedu. Saka vanouya madoctors anouya every morning wachicheka una asi kuti tiri sei, havambofoni. Vanongouya every day wachicheka kwatiri kuti vaona kuti pane urwara here, pane any medication irudiwa here, wachititarisa.
Asi mungaziva kuti makabata chirwere ichi sei chaizvo here? Munombofamba here muchienda kunze kwenyika uko?
Inini ndino basa rangu ngere ndinotengesa macomputers nemafoni. Saka ndino maorder ku Dubai. Saka ndanangoenda as usual kuno order. But unfortunately ndakangonoita handizivi kuti ndakasanga ndakaita munyama papi. Kuti mumashops here mandinotengera kana kuti ndakachibatira mundege here handizivi. Kana kuti mumarestaurant here pakudya handizivi. Asi ndadzoka after 3 days ndipo ndakatanga kunzwa pahuro nekupera simba nemusoro waitema chaizvo. Ne the following day ndaenda kunzwa kupera simba nemusana wakubata. Saka ihosha inovaya paralyzer mabody parts akati wandei at the same time.
Vasosa kudya avave kunaya mushure mekubatwa nechirwere checoronavirus vachitaura vari parunare kuruwa. Tichaenderera mberi nehurukuro yedu navasakudya mangwana. Hurumende iri kuenderera mberi nekugadzirisa zvipatara zvechimbi chimbi zvinorapa vanhu vanenge vabatwa nechirwere checoronavirus matunhu ose. Kunyange hazvo vakawanda vari kuti hapana zvikwanisiro kuzvipatara zvikuru zvopa kuti kurwisa chirwere ichi kunetse. Chimwe chipatara change chichigadziriswa chazovhurwa ndeche Wilkins Hospital, icho chakafira mutori wenhau Zororo Makamba akatanga kufa nechirwere ichi muZimbabwe mushure mekunge adzoka kubva kuNew York. Kutanga nhasi hurumende yange yatiwo chipatara cheMpilo Hospital kuBulawayo chinenge chave kukwanisawo kuvheneka utachiwana hwecoronavirus. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru webazi rezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi avanotiwo pane zvakawanda zvavakadzidza kubva mukufa kwakaita vaZororo Makamba uye vapedza kugadzirisa chipatara cheWilkins.
Kuva kuti building yacho yange yachimbogadzirwa kuti inge ichikova pane chimwe chinhanho chekuti kana ukanga wapinda imomo hauzoita kunge usiri pachipatara. Building yagadzisaka pari zvino taakuisa zvekushandisa imomo, maventilator, mibhedha yeintensive care, toisawo mamonita acho zvichikwanise kunyatsoshanda zvakanaka vana chiremba vachinyatsoona munhu ari uko iye vari uko vachiona kuti ari kuita sei. Asi basa rakaitwa zvakanaka chaizvo, tiri kutenda vakatibatsira.
Ndaanani vakakubatsira?
Vakati wande infrastructure sprucing up yekuti mushandike vanga vari maChina ati mukati maventilator, mibhedha yeICU, mabackup yesolar yemvura. Vanhu vaZimbabwe nari kungouyawo vamwe vakabva neuku, vamwe vari kuuya neprotective equipment, vamwe vari kuuya nechikafu chevashandi, vamwe vari kuuya. Saka vakangoti wande wande chazonyatsoburitsa ndikada taona kuti tiri kuita sei nechirwere.
Makakwanisa kuona maventilator mangani manje nekuti akambozwa kuti kwanga kusina kakada imwe chete?
So far tine 5 but takapromiswa mama akati o.
Pane imwe nyaya yavaZororo Makamba Dr. Chonzi yekuti kunenge kwanga kuchinzi kuchipatara kwanga kusina zvikwanisiro vana chiremba vakazoramba kuvabatsira. Makazviongorora here izvi?
Tiri kutarisa nokuti ese panoshayika munhu hapashayikwe muroyi. Asi pamwe pacho ndipe kuti tinenge tichibva tadzidza kuti apa taigora chirwere chinyowani chitsva uye vari kuchirapawo vazvimwe zvacho vari kusangana nazvo pekutanga. Neurombo nokubayirwa nemukomana anga ine future iri so bright. Asi tine zvatichadzidzawo ndosaka tiri kuongorora hapana here zvaigona kuitwa different, hapana here zvaigona kuitwa zviri nani. Saka hongu tiri ku kuzongorora zvikuru kuti kuti kwanga kwazvakatangira mabatiro akaitwa ari muchipatara vazvashandisa zvakazviripo here nzvimbo yachange yakamira sei madhoki auya here anechanga aripo here mamonito saka zvese zviri kuongororwa
asi changa chiri chokwadi here kuti panga pasina ventilator uye kuti mamwe maplug acho anga asingapindirani neyakazouya
muzvipatara zvedu zvemainfectious hospitals hazvina kugadzirwa kuti zvisangane nevarwere vakadaro vanobva vada intensive care zvinenge zvichivanzorapa vanenge vane cholera kana TB kana vazhinji vakadaro havadi maventilator saka kana achinge adaro anenge akureferwa kune imwe level yatoti secondary level kunenge kune chipatara chaizvi chakaita sanaharare kana tertiary level chakaita sanaharare hospital kana kuti parenyatwa asi nokuda kwemhando yechirwere chake basara izvi hazvina kuda kumutambira nekuti anga aine such an infectious condition saka zvanga zvava zvekungoti ngatiedzei kuti mwana aone awane oxygen taimbomupa efirst mask but yanga isisakwani nokuti izvo anga aunyanyozarirwa saka zvinhu zvakawanda ndozvati kutarisa saka vakuona kuti ibhini tiri kuti kana panga pasina ngativei nazvo kana tikaramba tiringoti taungoungana nekuti zvakazodai zvikadai munhu wese achaona kuti chaigona kunge chakagadzirwa chaigona kunge chisina saka tiri kutoimprova iye zvino izvi navana chiremba iko kunana parenyato wacho vaifanira kunge vanga vachimubatsira ari munzvimbo ine mishini iyo vakuuyawo kwedu kutibatsira nekuita mishini so it's unfortunate but ndozvakaita asi kune urombo
mukuru mubazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vari parunare muHarare mune imwe nyaya zvizvarwa zvezimbabwe zviri kusouth africa zvinoti zviri kunetsekawo zvakanyanya nekuda kwekunzi zvigare mumba nekuti hazvina zvekudya izvi zvinotevera kurudziro yemutungamiri wenyika yesouth africa Cyril Ramaphosa yekuti vanhu vagare mudzimba kudzivirira chirwere checoronavirus icho chabata vanhu vakawandisa munyika iyi kudarika dzimwe nyika dzose dzomuafrica kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi mutori wedu wenhau More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera
South Africa yakazivisa kekutanga kuti munhu ainge abatwa nechirwere ichi musi wa5 kurume mumwe muzvina bhizinisi ane kambani inoita zvekuvaka ichipawo zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe mabasa vabrighton songore vanoti pari zvino vave kutotadza kana kubhadhara vashandi vavo muhoro wekuti vararame
vanhu vakutokuvara futi nenzara saka iye zvezvi mabasa amira kunyange nevarungu varungu havachitofanira kuti utovheja padhuze navo nekuda kwecoronavirus is the same here in zimbabwe Bremerton construction iri muno tine matende ati mabasa atiuma kuti tiite tiri kutadza kutoaita tatongovharirwa mukati medzimba and nemari dzedu dzatinge takachaja nedhora redu hazvichabatsira posi pamwe paichazopera pamwe dhora redu rinenge radonha
kunoku nevanhu vari kushanda muno remembe vanhu vakabva kuzimbabwe vachiuya kuzoshanda musouth africa vazhinji havana mapermanent job vamwe vacho vatakanoona kune mapemiti vanoita basa rekuzvishandira nemaworldi rinogadzira magedhi vari kunze kwegedhi vamwe vachitengesa mamops zvakachivararamisa but madzi nedambudziko raapo iri hapana chekuti vachavana chekudya
vasongore avo vanovawo mufundisi musondo yemethodist church vanoti vave kutadzawo kana kunamata pamwe nevamwe semazuva ose
takuvara nenyaya yecoronavirus ndoda kudzokera mukati memachechi chaimo chaimo indopinda methodist church in zimbabwe in south africa again ndomatiri vanhu iye zvino takutopinda chechi pamafacebook pamawhatsapp apa mari yedhata hatina kuti tipinde pafacebook tipinde pawhatsapp zvinotochiita sei korona yatikuvadza
chimwewo chizvarwa chezimbabwe charamba kudomwa nezita chinoti kunyange hazvo kugara mudzimba kwambovapa mukana wekuti vagare nemurume wavo zvave kutokonzerawo mvongo mubovoto mumba mavo
coronavirus yauraya zvinhu baba vari kugara pamba havasi kuenda kubasa izvesuwo chikafu chechi chechu chatakatenga nemari yatakapedzisira kuwana chiri kupera magetsi ari kupera anoda kutengwa hapana mari havasina kana mabasa nokuti vanotishandira havashandiri kambani tinovapa mari saka ichi chirwere ichi chatikanganisira zvisinga icho coronavirus yauraya zvinhu zvakawandisa advantage wo ndeyekungoti tinongogara tisitese pambo futi tinongoitiwo close but sometimes zviri kutotinetsa futi kwese togara tichinetsana pambo
asiva mavelas Shayamombe vanoti kunyange hazvo mutemo uyu wakavaomera vari kukwanisa kuwana nguva yekuve nemhuri yavo.
Ine madisadvantage mahombe chaizvo ende uye ine maadvantagezo ainawoyo ekuti it also brings the best out of the men kana muri pamba. Iyo yanetsa coronavirus italokerwa pamba madisadvantage hatisi kukwanisa kufamba, mashopu akavharwa, hatiunzi garai mumba ende vari kuitira utano hwedu kuti chisarambe chichispreada chirwere ichochi. Saka tiringogara kuti tirimo mudzimba imomo mumabasa hatisi kuenda ende kune vamwe vanozvishandira mabasa emaoko havasi kukwanisa kuti vachiwana cheuviri vari mudzimba dzavo, vasiri kukwanisa kuenda kunotsvagira mhuri dzavo ende vanenge vane mabills avanenge vachida kuteerera nekuchengeta vana nekuriritira mhuri. Saka ese ndopane big disadvantage, but chikuru ndechekuti zvedu tiri vapenyu uye government iri kuedza painogona kurwisa chirwere chatidai kutinetsa. But tinosiyira kuna Musiki tichiti aiwa zvichaita, Mwari ariko, Mwari mupenyu, zvine chinangwa.
Vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chekudya. Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe vaPeace Maridzo vanoti kugara mudzimba uku pave kuvaomerawo zvikuru nekuda kwekuti vanhu vakawanda havachauyi kuzotenga zvekudya muhotera yavanoshanda iyo iri kutengesa zvekudya muchivande.
Tiri kuzvinzisa zvakataurwa naPresident muSouth Africa, asi nyaya yekuti mabasa vanhu havachakwanisi kuya kuzotenga mumabasa nekuti hatina kana makastoma ari kupinda vachitenga. Saka basa riri kuita kuti bhizinesi ridzikire low.
Vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti havo mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chouviri. MuSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru, asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti havasati vanzwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvafa here necoronavirus kana kuti kusungwa munguva iyi iri kunzi vanhu vagare mudzimba. Hurumende yeSouth Africa inoti iri kutarisirawo kuti huwandu hwevanhu vachaonekwa vaine chirwere ichi huchawedzera zvikuru sezvo pave nevanhu zviuru gumi vari kushanda kuona kuti vanhu vavhenekwa utachiwana uhu. Kusvika pari zvino vanhu vavhenekwa vanopfuura zviuru makumi mashanu nematanhatu zana masere nemakumi manomwe nematatu. Afrika inoti inoda kuvheneka vanhu zviuru zvitatu pazuva uye pane vamwe vari kupinda mudzimba uye vamwe vachityaira motokari dzavovhenekwa coronavirus kana kuti mobile testing. Mapurisa nemauto ndiwo ari kuona kuti vanhu vagara mudzimba kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi, asi vanorwira kodzero dzavanhu vari kuvapomera mhosva dzekutyora kodzero dzavanhu kusanganisirawo kupfuura vanhu nepfuti. Mumwe mupurisa nemumwe gadhi vari kuferefetwa vachipomerwa mhosva yekuuraya mumwe murume kuEast London achinzi ainge achinwa doro kwete kugara mumba sekurudziro yehurumende. Vamwe mumisha inogara vazhinji vari kuita wakitina gonzo nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisi anoti 909 AM 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisi anoti 909 AM 4930-7270 ne9885 kHz pashortwave. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchirai muchongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ine ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naMuzvare Talent Madhava, mutevedzeri wemutungamiriri wesangano reZinasu, Zimbabwe National Students Union. Tirikubata nyaya yezvedambudziko rechirwere checoronavirus, tichinzwa kuti dzidzo dzavo dziri kuendera mberi zvakanaka here sezvo zvikoro zvakavharwa pari zvino pamusoro pezvechirwere ichi. Ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki, zviri kufamba here?
zvirinani kwakati.
Aiwa tinanti ndiudzewo zvizere pamusoro pezvematambudziko amuri kutarisana nawo sevadzidzi pamusoro pezvechirwere checoronavirus.
Chirwere checoronavirus ichichi chakatipinza mumatambudziko akawanda kubva zvachatanga. Unfortunately muno muZimbabwe hatina any record yemastudents ati afa nekuda kwecorona. But looking at the situation, zvikoro zvakavharwa kubva zvakaita corona outbreak. My institutions ese akavhara nekuda kwelockdown. Tiri pa lockdown kudaiso my students zvidzidzo zvedu zvakakanzelewa, and there was also a disruption of the academic calendar. You can see kuti semester madhetsi ayanga aita nzi yachatanga ichapera asi siriwo madhetsi atichiri kushanda nawo. Seems kuti almost all the universities now they have resorted to online learning.
Mabata nyaya ye online learning nemaondero enyu mungati kuendera mberi nedzidzo muchishandisa dande mutande ii danho rakanaka.
E-learning, online learning chinhu chachakatinakira sekuti when we look at technology chinhu chachakanaka chaizvo. Asi we are having difficulties. Why? Because isusu takatasa economic situation yedu muZimbabwe. Maparents edu anga akabhadhara fees, ngatasa mafees edu anga akakwira chaizvo, and vanhu vakawanda vasati vatopedza kubhadhara mafiza ya wali kutotambudzika vashoma wangu wakati wakabhadhara. Saka chirikuti netsa kuti tishandise online inyaya yekuti madata bundles anodhura. Handiri kuzviona matotadza kutotaura nenyu pama social media platforms because handitori na data. What's more, kuzowana data rekuti ndikufanira kunge ndichi researcher ndobva ndazoenda ndino upload assignment. Mamwe mapart 4 students they need to be researching about their projects, their dissertations. Saka that is the greatest challenge. However, the initiative was actually a good thing.
Sezvo vazhinji vari kuchema-chema vachiti havana zvikwanisiro zvekudzidza vachishandisa dande mutande, nemaondero enyu zvikoro zvikaendera mberi zvakavharwa pasina malessons kusvika nyaya yecoronavirus yagadziriswa, mungati idanho rakaibva here iroro?
Isusu sevadzidzi hatirambi kudzidza kuti sinasu takagara pasi tikati titaure nezvenyaya iyi tione kuti tingaita sei, nekuti option yekuti tirambe kudzidza is not an option. Saka tine masuggestions atakagara pasi tikawirirana seorganization kuti akasvikawo masuggestions aya akasvika kuMinistry of Higher Education and Education anokwanisa kutibatsirawo.
Ndeapi masuggestions iwawo?
Yekutanga yacho. Tikuda kuti ministry yedzidzo handitika yehigher teacher and education ikwanise kutaura iugara pasi yotaura nemanetwork operators akaita seEconet, akaita seTelecel, akaita seNetOne handiti. Vakagara pasi vobva vataurana nawo votenderana kuti kana zvichibvira mastudents akwanise kuaccessa masaita ane ac.zw okay at zero rate. In this case my students anenge achikwanisa kuenda pama institution sites for mahara, vachikwanisa kuenda pa portal for example. Imwe suggestion yatakaona ndeyekuti izvezvizvi ma students ari kukwanisa kuaccessa e-learning, online learning ndo vakaregista chete. Saka tinokumbira futi kana zvichiita ministry ipe directive measure kuma institutions aya kuti vakwanise kubvumidza even ma students asati aregista kuti vakwanise kuaccessa e-learning.
Aiwa Muzvare Matava, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Mune Zimbabwe tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri panapa panepfenyuro yeStudio 7, apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Chirongwa The Connection muineni maikove 8 to 9pm mune Zimbabwe. Musakanganwe, tine urombo kuti hatikwanise kukupai chirongwa ichi semazuva ose, sezvo tiri kukupai chirongwa ichi tiri kudzimba dzedu. Zvisinei, ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection muineni maikove. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter nepa Instagram at BigMike3, BigMyke3 ndiyo username yangu. Nguva ndiyo yadyikanana anokoneka ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove. Happy happy Easter. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu.
Vatereri ndino imba kuti muri nani mazuwa ano e COVID-19. Ini njini tanono kawande mchikamu chedu chezo chitendero ndichiti gore rino chirwere che coronavirus kana kuti COVID-19 chiri kukonzera namo nendufu pasipose chichuraya mazana nemazana evanu pazuva. Gore rino makereke mazhinji pasipose akazivisa vatendi vavo kuti vasauya kukereke pasvondo reEaster asi kuti vashumire patelevision kana kuti paInternet vari kudzimba dzavo. Umwe mufundisi wekuZimbabwe vari vekereke yeConcerned Family Ministry kuCalifornia, Pastor Fortunate Hove, vanekereke inobatsira nechikafu mhuri dzisina chikafu chakakwana pamwe chete nevanhu vasina pekugara, vanoti hazvisiri nyore kurega kubatsira. Naizvozvo kereke yavo iri kuenderera mberi nebasa ravo asi vachizvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Tabata Pastor Hove kuti vatitsanangurire mashandiro ari kuita kereke yavo apo vanhu vazhinji vachinzi vagare mudzimba uye kuti vasaungana.
Isu kereke nokuti ushumiri hwedu uri kuvanhu vasina pokugara vatinoti mahomeless population. Zvatakaita ndezvokuti takati vanhu vamire kumbouya nokuti utano hwavo hunenge huchikosha. Chinhu chatagara tichingotarisira mazuva ose nokuti vanhu vozina kuti vanogeza maoko, vakawana magloves. Saka takambomira asi vanouya mumwe nemumwe tichivashumira dunga munhu. Ndozvatiri kuita isusu. Kana kuti tinoenda tagara tine kusangana, tichifonerana, tichinamata nokudzidzisana. Saka taka simbisa bazi iroro reushumiri wedu iko zvino kukurudzira vanhu kuti moyo yavo isaramba yakaderera namamiriro akaita zvinhu, vakurudzirike kuziva kuti Mwari ndiye anogona kuvaburitsa musituation yatiri. Nokuda kwokuti patakatarisana napo, kereke ndiyo inofanirwa kuva iri mhinduro kuvanhu. Saka naizvozvo kuvharwa kwemasuo ekereke kunogona kukonzera kuvhiringika kwevanhu vazhinji. Saka vafundisi tinotoona kuti tinofanira kuramba takabatana navanhu tichitaura navo kuvakurudzira kana vane mibvunzo tichipindura.
Ichechi yenyu inoita zvebasa nokubatsira vanhu, muri kuzvifambisa sei uye pane matanho amunotora here kuzvidzivirira kuchirwere ichi?
Chokutanga chatinoziva kuti izvo Kristu Jesu ndiye murapi mukuru, ndi great physician. Norutendo tinomirawo kuti Mwari vanotirwira, asi hatingogumi ipapo. Tinozotora matanho okupfeka wokuzvishongedza zvinotaurwa nehurumende, kupfeka magloves kuvhara miromo yedu kuitira kuti tisafema mhepo iya, kana kuti vanouya kuzodya chikafu vasatifemera, kana isu kuti tisazokonzera kuti vabate chirwere kubva kwatiri. Asi takaona kuti seushumiri ministry yedu kuti tivhare nokuti kwaita chirwere ichi, vanhu vanga vasina kwekuzonodya. So takatozoona kuti izvo tinotofanira kuvhura samazuva ose. Vanhu vanouya togadzira zvokudya, vouya vodya tovapa mabhegi ekutakura ekunodya. Uye taona mhuri dzakawanda, vanhu vakashayikirwa nemabasa vaakuuya vachizotora chikafu kubva kwatiri. Hatingogumi ipapo, guta rakatikomberedza reParis rinouya richitorawo chikafu. Kwozoti kaunti yeRiverside yakatipa patinogara, vanouya zvakare vachitora chikafu vachinofidha vamwe vanhu.
Ko zvino Easter yegore rino iyi zvaya zviringika kudai, munozviona sei kuti murambe makabatana nevatendi venyu?
Izvi ndozvakakosha vahwande, kudzidzisa vanhu kuti kereke iri muhana haisi mubuilding. Saka naizvozvo kana akakwanisa kunovhura TV yake akashumirwa chinhu chakanaka, panotidzidzisawo kuti zviya tinoita zviya zvamakere kuti uyo andero chechi yakati va kuchechi yakati havaende kuchechi yakati, kushaya mano wokukura nokuziva Mwari. Kune vakatsaurirwa naMwari kuti vashumire kudurikidza neTV kana neradio. Iko zvino vari kusumuka vachizadzisa gepi yakireitiwa nevirus, nokuti vedu havakwanisi kuuya. Takatovaudza kuti paEaster pano metenge muri kumba, asi hazvireve kuti hatiregi kurangarira Kristu Jesu.
Aiwa vateereri, tinotenda zvikuru Pastor Fortunate Hove ve Concerned Family Ministry ku California. Ini ndini tanonoka wande dichiti ivai nesu zvekare zvondorino uya apo tichikunzira chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Tinotenda tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesse Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musure inawo zvakare. Vasousa kudya ava vakabatwa nechirwere checoronavirus nevamwe vatatu mhuri yavo vanoti vave kunzwa zviri nani. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mungela ku Studio 7 ngesonto mhla zilichumi lambili kumabasa 2020 mukipstube. Endabeni zethu lamhlanje sokulabantu abalichumi lane abalomkhuhlani weCoronavirus COVID-19 eZimbabwe. Nesikhathi odokotela bekhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngendlela ezijeneyo.
Kuqakathekile ukuthi ligeze izandla okwemzuzwana engamachumi amabili ugeze ngesepa. Uma usenelisi geza usebenzise isanitizer.
Abantu bananza ikhefu lepasika bezivalele ezindlini.
Nxa sesikhangelane leCOVID-19 yokuthi uNkulunkulu nguye okhangelwe ngumuntu wonke sesibona ukuthi ya.
Sizalethulela ezabatha, ezamasiko nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukulumende uthi sokulabantu abalichumi lane abalomkhuhlane weCoronavirus COVID-19 kwele Zimbabwe kulandela ukutholakala komunye olegciwane leli kobulawayo izolo. Abantu abathathu sebabulawa ngomkhuhlane lo. Umbiko wethulwe luhlangothi olubona ngezempilakahle luthi impilo Central Hospital izaqala kusasa ukuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane weCoronavirus. Kule mtshina esanda kufakwa esibhedlela lesi yokuhlola abantu ngesikhathi kulabantu ababili edolobheni leli asebetholakele benomkhuhlane lo. Odokotela bathi lokhu yikho okufunakalayo nxa eleZimbabwe lifisa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo osugulise abantu abanengi emhlabeni wonke jikelele wabulala abanye njalo abanengi. Inhlanganiso yeGlobal Fund isanda kunika eleZimbabwe izigidi ezinhlanu zamadola $5 million yohlelo lolu. EleZimbabwe omanje lilohlelo lokuvalela abantu ezindlini okumele lugqitshwe ngeviki ezayo kodwa kukhanya engazani kuzangezelelwa insuku zokuthi uZulu ahlale ezindlini loba nje abantu abaningi bekhala ngokuswela ukudla lokunye. UDokotela Rudokumbo uthi kuqakathekile ukuthi kuvinjwe ukumemetheka kwegciwane leCoronavirus COVID-19 ngendlela zonke.
Lomkhuhlane ngumkhuhlane odurayo, ngumkhuhlane ofuna imitshina yohlobo phezulu. Thina njengosapho lweZimbabwe silokho sisasadalala sisadinga leyo mtshina. Siyalicela ke bakwethu ukuthi lizivimbele lingabanjwa ngolo mkhuhlane. Kuqakathekile ukuthi ligeze izandla okwemzuzwana engamachumi amabili ugeze ngesepa. Uma usenelisi geza usebenzise isanitizer. Kuye kuthi kulaba abanelisayo ukugqoka ama face mask hayi liwagqoke kodwa uwasithi uyigqoka uphinde uyitshintshe. Kulaba abafuna ukugqoka ama gloves kusukusele ekuseni kuze kuyefika ntambama, hayi ngiyakucela Zulu, kuqakathekile ukuthi ungathinta ulutho utshintshe ama gloves.
Abasekela ibandla elibusayo baluncoma kakhulu uhlelo lolu. Umnumzana Believe Gawule ngomunye wabo.
Abantu sebekuzwisisa ukuthi umkhuhlane lo umele uqedwe ngendlela yokuthi abantu bachume besendaweni zabo. Njengalokhu njalo abantu benanzelela belo hlupho olukhulu kakhulu olokudla lako konke kuswelakala kwento zonke ezidingakala empilweni zabo zasuku zonke.
Kodwa ukansela wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi abantu bathole nzima.
Noma nje sikamukele uhlelo lokuncindezela ukumemetheka kwalowo mkhuhlane. Kodwa inkinga esilayo abantu beZimbabwe baza kufa ngesilwane lesi esiyindlala. Becathele lesi silwane esibhonga egangeni okuthiwa yikorona. Xa kuliqiniswa selo ukuthi ingaba ezaba khona limtshina, singakwamukela kakhulu sibili kungasiza abantu.
Kusenjalo umphathintambo wogatsha lwezisebenzi uSicamfundo Paul Mavima uthi sebelungisa umthetho wokuvimba amakampani afuna ukuxotsha izisebenzi ngenxa yohlelo lokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. UMavima uthi manengi amakampani afuna ukwenza lokhu. Ingcwethi ebona ngokudlelana kwezisebenzi labaqatshi umnumzana Davis Ndumiso Sibanda uthi kumele izisebenzi zikhulumisane labaqatshi ngomsebenzi wazo.
Umkhuhlane wecorona yinto entsha esingakaze siyibone, njalo imithetho yethu eyezisebenzi kayilungiselelwanga ukukhangelana le mkhuhlane enje esithi thina imkhuhlane egoqela umhlaba wonke. Ukulungiswa kwemithetho yethu wawukhangelele nje imikhuhlane ejayelekileyo, umuntu ongathatha khona isikhathi sokuya kwelatshwa lokhu okuthiwa ngesilungu i-sick leave aphenduke. Kodwa lokhu okuvalisa amakhampani kazange sihlangane laso. So into ephazamisa izisebenzi kakhulu yikuthi azikwazi ukuthi ziyabuyelani emsebenzini, kazikwazi ukuthi imisebenzi yazo iyabe ilokhu isekhona. Njalo lesi sifo esikhuluma ngaso asikasiboni kangako eZimbabwe, ngakho kuzima ukuthi sithi thina sikhona kakhulukazi kumbe sikhona ngokuncinyane, sizwa nje lapha lalapha kulabantu abafileyo, kulabantu abagulayo, singakatholi kukhulumende ukuthi bangaki abantu abafuna abalomkhuhlane lo. Kuzima ukuthi sithi thina abantu bazabuyela njani emsebenzini.
Uthi abantu ngabalaqiniso lokuthi bazathola iholo labo kumbe haji.
Abantu bahlezi ezindlini abakwazi ukuthi bazahola kumbe kabasoze bahole. Abanye njalo bahle batshela ukuthi hayi njengoba singasebenzi imali kalizukuyihola. So ngabantu abakhangelane le ndlala ukuthi babe besenza yenza okunye ukuthi baziphandele. Njalo kokwenza yenza akukho ngoba kuthiwani abantu bahlale ezindlini.
Usibanda uthi abazisebenzayo bathwele nzima njengoba bephila ngokuthi bathenge bethengisa impahla lokunye okufanayo.
Abaningi kakhulu eZimbabwe bayazisebenza. So abantu abaningi khathesi abazisebenzayo basebenzimeni bokuthi bazaphilisa njani imuli zabo ngalesi sikhathi. Inyanga iphelile, iyaphela, kufuneka ukuthi babhadale lapho abahlala khona. Abanikazi bezindlu bazafuna inhlawulo, ukudla kuyafuneka, abantwana bazavula. Sikhuluma nje izikolo zivaliwe kodwa kuthiwa abantwana babhadale inkalakatha zemali ezingama i-exam fee. Bayithatha ngapha abantu imali yokubhadala zonke lezi mali.
Izisebenzi emhlabeni wonke jikelele zibhekane lodubo lolu njengoba amakampani evaliwe kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Abantu abanengi abalandela ukholo lwesiKristu kanye labathakazelela ikhefu lePasika belandela amasiko abo bathi kuzima ukulinanza lonyaka ngenxa yokuthi umhlaba wonke jikelele uzama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 osubulele inkulungwane ezilikhulu zabantu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu bajayele ukukhonza uNkulunkulu bendawonye, ukuhlangana lezihlobo labangane, kudliwe ezifela emlonyeni, njalo kunathwe amanamunede lotshwala nxa kunanzwa ikhefu lePasika. Kulabanye abajayele ukuhlaba imbuzi kumbe inkomo, labagijimisa inkukhu egumeni kuthunqe uthuli ngekhefu lePasika. Konke lokhu akukho lonyaka njengoba uZulu ecatshele umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 ezindlini. Umkhuhlane lo usubulele abantu abathathu eZimbabwe loba bekala abalandeli bokholo lwesiKristu kulabanye abathi lesi yisikhathi sokukhuluma loNkulunkulu umuntu munye ngamunye. Umfundisi Wendisi Mango okhonza eCenter of Life Church edolobheni leHarare uthi abantu wamanje kumele bakhulumisane losomandla njengoba umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane weCOVID-19.
Sesithembe yena njengoba sasivele simele sikwenze abantu bebesebethemba izinto eziningi abantu bebesikhangela imfundo yabo abantu bakhangela imali yabo but nxa sesikhangelane leCOVID leyi-19 yokuthi uNkulunkulu nguye okhangelwe ngumuntu wonke sesibona ukuthi ya.
Umfundisi Simango uthi kuqakathekile ukuthemba kuNkulunkulu.
Isikhathi lesi sisondeze abantu enkosini futhi babekwazi ukuthi yena ungubani vele empilweni zabo.
Kodwa umfundisi Bright Shayanowako owe Visionary of Pressline Ministries udane okumangalisayo ngokwenzakala lonyaka ngekhefu lePhasika.
Knowing that there is this pandemic of coronavirus which has destroyed the movement of the whole nation at large.
Khona ukwazi ukuthi leli gciwane le-coronavirus seliphazamise inhlalakahle yabantu umhlaba wonke. Selibulele inkulungwane nenkulungwane zabantu kwamanye amazwe. Kuhle ukuthi abantu bengaze bathintana, i-social distancing, bazilondoloze ngokuhlala behlanzekile isikhathi sonke, njalo balandele uhlelo lokuhlala emakhaya olwe-lockdown. Sikhuthaza amakhona ukuthi baliqakathekise ngaso sonke isikhathi lolu daba lokungathintani, i-social distancing.
Kuthi njalo umfundisi Wison Dutch owe United Evangelical Church in Zimbabwe ukhuthaza amakholwa ukuba aqine kwezokukhonza uNkulunkulu ngalesi sikhathi.
We have seen the strength of the church. We are seeing
lesi simo sesenze saqina njengamaKristu. Siyazi ukuba umuntu wonke uphakathi kokuthandaza nsuku zonke, njalo leyo mithandazo sizwakele khona ezulwini. Siyazi njalo ukuthi uNkulunkulu lokhu esesihlalweni sakhe sobukhosi lokuthi nguye olokhu esavusa emhlabeni lezulwini. Sizaqhubekela phambili ngemithandazo sisazi mhlophe ukuthi uNkulunkulu wethu nguye obusayo.
God is still on the throne.
Loba kunjalo kulabanye abasemsebenzini ngesikhathi sekhefu lePhasika. Omunye wabo kungumnumzana Leopold Munende, intatheli izindaba esebenza izimele, uthi okudanisayo yikuthi bahlukuluzwa ngamapholisa lamasosha.
Even sibuya sibile emsebenzini ekuseni, uyakumiswe, bekwethusele, betsho siyakubizela endlini, kungani ukuyala sibile ukuthi sihlonipha.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uyakuphikisa lokhu esithi kabalazinqumo zokuhlukuluza intatheli izindaba. Uthi bazoluhlolisisa udaba lolu. Kusenjalo unkosikazi Sazini Mangena ohlala eDama Falls eHarare uthi ubhoda nsuku zonke edinga ukudla kwemuli yakhe, ngakho kasoze alikholise ikhefu lePhasika.
Asizange sibe lesikhathi sokuthi sidinge izinto like ama-basic ukudla, so asilohlupho sibe nge-lockdown le.
Uzulu weZimbabwe uphakathi kokucatshela umkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Kukhanya umemetheka umkhuhlane lo eZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi umemetheka okumangalisayo umkhuhlane we-coronavirus emaphandleni kuzwekazi le-Afrika. I-WHO ithi kulabantu abafika phose inkulungwane ezilijumi, 8,300, asebebanjwe ngumkhuhlane lo kuzwekazi le-Afrika. Abanye babo abedlula amakhulu amane sebebulewe yi-COVID-19. Emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula isigidi lengxenye akulomkhuhlane lo. Abedlula inkulungwane ezilikhulu sebabhubha. Umkhokeli wakweleBritane umnumzana Boris Johnson usephumile esibhedlela lapho ayelaliswe khona ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. I-Reuters News Agency ibika ukuthi uJohnson uzaphuma emzini uzaphumula emzini wakhe eCheckers okwesikhatshana engakabuyeli edolobheni le-London. Okwamanje sokwesikhathi sezamasiko esintu.
Sengana masiko isenzi umandla
lababa mkhulu babe lobola
usenzi
umandla kokobe
namhla kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxe ngokonoko okwenziwa nguhulumende weZimbabwe uthi kumele abantu ababulawa yicoronavirus eCovid-19 batshiswe kambe sintwini kuyavuma yini ukuthi umuntu nxa engabhubha atshiswe. Ukuze sihlaziye udaba lolusi lomnumzana Edson Moyo ude waphela. Babatewa siyakwamukela kuhlelo. Kambe kuyavuma yini ukuthi umuntu athiswe nxa esegodeme?
Ngiyabonga kakhulu kuhlelo lwezindaba babu Gipsy Dube. Uhulumende angeke akwazi ukuthi abeke umthetho wokutshisa abantu because esintwini umuntu uyabekwa then umuntu avakatshelwe. Lapho abekwe khona izukulwana nezukulwana sibe kwazi ukuthi umkhulu simbeke endaweni ethile bamvakatshele because uma esetshisiwe then umnotho wakhe uzoyiswa kuphi uyabona because abelungu yibo abatshisayo thina ngesintu abantu bamnyama sitshisa umuntu siyambeka emangcwabeni kahle ngesintu umzimba womuntu uyahlonitshwa.
Abezempilakahle bathi kumele umuntu athiswe ngoba nxa kungenziwanga khonokho kuyahlupha kakhulu ngoba umkhuhlane uyagcina umemetheka.
Abezempila kahle bangatsho kanjalo but esintwini umuntu akatshiswa umuntu uyabekwa kahle because izifo ziyafana because umuntu uma ebulewe yi-AIDS akatshiswa kodwa umuntu uma esebulewa yi-corona kwamanje etshiswa kanjalo because kudala abantu besifa bebulawa ngemikhuhlane eminingi bengatshiswa kungani lo corona manje sebetshiswa ivela ngaphi le ndaba yokuthi abantu batshiswe because sithatha izinto ezamanye amazwe sizenze ezethu umuntu ngesintu umuntu akatshiswa umuntu uyabekwa angiboni ukuthi ngempela umuntu uma ebekwe kahle umkhuhlane ungamemetheka kanjani.
Phosela kwelokugcina baba Moyo.
Elokugcina babu Gipsy ngithi khona abantu bakithi bantu besintu asibuyeleni kumasiko wethu asibuyeleni kumasiko kwendlela zethu zokuphila singabantu bamnyama siyeke indaba zokuthatha amasiko amanye abantu abazinye izizwe sithatha amasiko amaChina sithatha amasiko amaIndia sithatha amasiko abelungu siyawenza wethu asibuyeleni kundlela zethu zokuphila indlela esaziphiwa nguNkulunkulu zokuphila zobona konke kuzohamba kahle zobona lezifo because okhokho bethu babe nendlela yokuphila babe sithi izifo zikhona bekwazi ukuthi bayahlanganisa lokhu nalokhu umuntu othile umuntu othile bakwazi ukuthi baphile manje sesibheke ku Western medication esintu asinakile ngisho
siphindeza xoxa ngodaba lolu lomnumzana Promise Nkomazana laye oyingcwethi kwezamasiko esintu.
Akukho kungenziwa yini ukuthi abantu bazivikele kulo mkhuhlane bagqoke into ezibavikelayo bayobeka abantu babo kahle kunokuthi abantu bashiswe. Asikwazi lokho esintwini. Akekho umuntu wake washiswa. Noma singabuyela emva lapho esibuya khona asizange sezwa kuthiwa umuntu uyashiswa umuntu uyosiwa sokuyikosa umuntu phela lokho.
Ngithathele ithuba ukuthi ngibonge bonke abakade bekuhlelo lwethu lwamhlanje asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Ake sizwe ke isiyokuthi ulamdla uMike Wobe usiphatheleni kwezabasakhulayo.
Yebo, mthokozo muhle Zimbabwe muhle. Yikude banokuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Gove. Namhla kuhlelo sikobulawayo. Ngontuthu ziyathunqa, sixoxa lo Nkosi Khona Gibiti, omsakazo we-Community Podium TV. Siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Mnumzana Dibiti, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo, unjani?
Ngiyabonga kakhulu, ngiyaphila mina, njani la?
Hayi, siyaphila. Awusitshele okuningi mayelana nalo msakazo we-Community Podium TV.
Umsakazo we-Community Sport MTV usungulwe ngo-January lonyaka. Ukhangele kakhulu ukusebenza lezakhamizi. Sesibona ukuthi izakhamizi kwesinye isikhathi azila ama-platform ukuthi bekhulume ngenhlupho kumbe induku abahlangana lazo kuma-communities lapho.
Sikhangele indlela uZulu aziphatha ngayo kulesi sikhathi umhlaba wonke jikelele ulwisana nalo mkhuhlane we-coronavirus. Ubona ngani abantu bayathola na ulwazi oluthile mayelana ngalo mkhuhlane, ikakhulukazi eZimbabwe?
Ulwazi lungani soluvalwa kakhulu ngendlala le abantu abahlangana nayo. Abazali babo nje ukuthi hayi thina sime lapha emagrosa kusizwe ukuthiwa impuphu yakuya, ukuthi sime duzane lokho hayi kungasihlupha, thina sifisa ukuthi sithole impuphu. Kukathi kulabanye abathi khona hayi umkhuhlane lo ngabantu abalemali, sizwa ukuthiwa ufile ubeseMelika, ufile ubeke waye UK, omunye ufile ube ngathi ngathi. So kutsho ukuthi thina singazange siye ndawo siraile. Sesinanzelela lathi lenhlanje ukuthi i-awareness isafunakala kakhulu ukuthi sigxile ngathi nsuku zonke ukuthi abantu bazwisise ukuthi into le asiyonto yokudlala.
Kukhanya ngani basakhona abantu abangelalo ulwazi oluthile ukuthi kuhamba njani ngalo mkhuhlane? Kukhona elikwenzayo na ukufundisa abantu njengoba kule fake news ene?
Besile episode esiyenzileyo amalanga amalutshana adlulileyo lapha nje sizama ukuncedisana lezakhamizi sithi khona kule official WhatsApp number ye-Ministry of Health yeZimbabwe. Leyo WhatsApp number abantu bangakwanisa ukuthola i-information masinya kakhulu, nabe le mbuzo khona lapho kuyabe kule menu uzibuzele nje uzitholele khona lapho. Njalo sasisenza kule toll free number esiyishiyele abantu ukuthi no inamba le lathi siyayisebenzisa ukuthi sikhulume labantu labo, singaze salalela kakhulu lo abantu bezikhulume nama-audios kuma-WhatsApp lapha besenda lama-chain messages, izinto ezingelaqiniso kakhulu esikhathini eziningi ezenza abantu besabe. Nabanye kwesinye isikhathi yiku-encourage-ana ukuthi hayi lokhu kusuku-21 vela sifiki, ngcono singene sizenzele izinto zethu ngoba thina siyazisebenza iningi, so akusincedi kuhlale endlini. So besizama lathi nje ngehlanganisa ukuthi silokhuze lonke sisasebenza, lonke sisemsebenzini wona lo ukuthi silokhuze i-awareness nge-coronavirus le.
Hayi, siyabonga Debiti ngokungena kuhlelo. Zulukandaba silugciba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngomdaba lomkhuhlane we-coronavirus. Silusize ukuthi ngeke lenelise ukungena kuhlelo njengensukwini ngoba sisebenza sisezindlini. Kodwa ofisa uxhumana lami lapho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Kwanelo kwalamhla, sohlangana ngolwesibili. Oliver Lesayo, igama lami ngumaikove. Ithokoze muhle, Zimbabwe muhle. Happy Easter. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Maikove. So isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu. Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje ilizwi lethu kuyisonto yovuko ePhasika. Sizalithola incwadi kaLuka isahluko samashumi amabili lane indima ishumi lesithathu sisiya kuma endimeni eshumi lesithupha. Kufundeka kanje: bheka-ke ababili babo babehamba ngalona lolo suku baya emzaneni othiwa i-Emawuse ukude neJerusalema amastadiyo amashumi ayisithupha. Babekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezo zinto ezahlakeleyo. Kwathi besakhuluma bebuzana, uJesu uqobo wasondela wahambisana nabo, kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi. Zihlobo ezithandekileyo, njengoba ngitshilo le isonto yePhasika othiwa yi-Easter Sunday, lapho amakholwa omhlaba wonke ekhumbula ukuvuka kwaJesu ngemva kokubethelwa kwakhe esiphambanweni. Nangaka amadoda amabili ayahamba akhulumisana lokho okwakwenzakele ngaleso sikhathi. Kwakuyindaba egudwini. Wonke umuntu wayeseduzane eJerusalema, lakhona eJerusalema yayiyindaba esegudwini. Namba-ke laba babili ababambisana indlela besiya eMaus wongaba ngamakhilomitha lichomo suka eJerusalema, bekhulumisana bebuzana ngazo zonke lezi zinto ezazenzekile. Sihlangana-ke namhlanje kuleli phasika lapho abantu bonke umhlaba wonke usukela eMelika uye-Europe uye-Asia uye-Africa uye-Antarctica umhlaba wonke jikelele uyabuzana uyakhulumisana uswela impendulo ngomkhuhlane lo ohlaseleyo igciwane lomkhuhlane othiwa yi-corona kumbe i-COVID-19. Akula bantu ababili abathathu abangakhulumi ngakho. Sezihlanga la magama amanye esasingasebenzisi kangako lanxa engayisilungu. Kulabo lockdown, kulabo shutdown, kulabo quarantine, kulabo self-isolation. Ngamagama lawo akhombisa ukuthi wonke umuntu ungaphansi kweyezi leli elimnyama le-coronavirus. Ababili abathathu laba abahlangana khona bakhuluma ngalokho. Kudingwa la makhambi okusilisa abantu abanye bayedlula emhlabeni. La madoda-ke labo babekhuluma ngokwakwenzekale eJerusalema. Kodwa okukhulu ukuthi babethi bekhulumisana benjalo kuthiwa uJesu uqobo lwakhe wasondela wahambisana nabo. Nathi sihlobo zenkosi siphakathi kokukhuluma komkhuhlane lo oyisifo sembubhiso, isifo esingumbhuqazwe. UJesu uyasondela ukhuluma lathi namhlanje, usinika ithemba ikuthi kasimboni, siyabuzana singaqedi. Ngoba nalesi sifo sesiqeda abantu, kasikhethi, kasibandlululi. Usuka khona le komzarabani usiya ePlumtree, ungena egwandu elipane uye enkabazwe. Wonke umuntu ukhuluma ngaso. Kodwa ke ngilishiyela khona ukuthi uJesu labe sikhuluma khona uqobo lwakhe uyasondela. Yikuthi amehlo ethu kaboni. Asivuleni amehlo ethu. Ungehla nayo indaba le usiya phambili. Ithiyona uJesu wathi sekhulume labo amehlo abo avuleka bamazi. Ngakho uJesu kavule amehlo ethu simazi asinike ithemba. Singalilahli lelo themba. Ebunzimeni becoronavirus andesifa begula behlezi ezindlini belakudla bengelamsebenzi bekhathele uJesu ukhona. Ngasitshise soda sikhulekele. Baba Thixo engcwele, hlala nathi lobo bunzima bomkhuhlane lo esiphakathi kwawo. Sibusise silondoloze kuze kufike isikhathi sokubana unqotshwe lomkhuhlane ngegama lakho siyakhuleka. Amen.
Lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo.
umculi u-Everton Ncube weGwamba Superpit uhlabela ke lapha nge-COVID-19. Singakugqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo indaba. Sokulabantu abalithumi lane abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe, ngesikhathi odokotela bekhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngendlela ezithiyeneyo. Abantu bananza ikhefu lephasika bezivalele ezindlini. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalisa ngo-Kips Dube ngesithi asihlanganele ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.